Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 15, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino zvine biometric voter registration chokonzera mutauro munyika.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwatiri kuitika muno munyika. Vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurarama kiwi mabhengi. Saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashikamadza kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Rwendo rwemutungamiri wenyika kumusangano weUnited Nations General Assembly rworwadza vakawanda munyika. Dynamos yosangana neCapes United mumutambo uri kutarisiwa newakawanda nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe wesangano rinotungamira nyaya dzesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Amai Rita Makarau, vanoti vanhu vachatanga kunyoresa kuvhota kuti vave pagwaro idzva rinoshandisa michina yechizvino zvino kana kuti biometric voter register nemusi wemuvhuro. Asi musi uyu dare repamusoro reHigh Court rinenge richizivawo nyaya yekuti zviri kuitwa neZEC zviri pamutemo here kana kuti kwete. Bato rinopikisa reMDCT rakaendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutevedzeri wavo vanove zvakare gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa uye ZEC kumatare edzimhosva richiti zvavari kuita munyaya dzesarudzo kusanganisira nyaya yekutanga kunyoresa vavhoti harisi pamutemo. Mamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI aburitsawo mashoko kuvatori venhau nhasi achikurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Sangano iri rati nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu munguva yesarudzo kusanganisira kuvaita kafira mberi nekuvatyisidzira dzinofanira kumiswa. Mubatanidzwa wemasangano akawanda akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition waburitsawo mashoko kuvatori venhau uchiti hausi kufara nezviri kuitwa neZEC, iyo unoti haisi kunyatsoshandawo nemasangano akazvimirira oga muzvirongwa zvayo. Sangano iri ratiwo nenyaya yekushaya dzidziso yakakwana yezvekunyoresa kuvhota, sarudzo idzi dzichangoita sedzimwe dzakaitwa kare dzisina kutambirwa nemapata anopikisa. Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora, ava vanoti nemasikati emusi wemuvhuro dare rinenge richizeya kuti zviri kuitwa neZEC zviri pamutemo here kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tadaidzwa neHigh Court nhasi tikaudzwa kuti nyaya iyi yakupinda musi wa18 unova musi weMonday nenguva dza2 o'clock ichinzwika naJustice Foroma weHigh Court. Tikuzviona here kuti vari kuda kunonoka kuti vagure nyaya iyi, asi isu hatine tepete. Takamirira musi weMonday iwoyo. Musi weMonday ndohwanzi ndounofanira kutanga chimwe chireeshen chawanga vachitaura chenhema ichi, asi kune zvizhinji zvataona zvatabata iko zvino ndezvekuti vanhu veZeki ivava vari kushandisa maboda gezi kana kuti mayouth officer kuva vanhu vakodzidzira meshini yemabiometric kuti vagovhotesa vanhu. Tinopokana nazvo, tinorambirana nazvo izvozvo, nokuti mayouth officers vanhu vebato 1. Saka isu tinoda macivil servants asina bato raakarerekera. tirikuda vanhu vari neutral kuda vanhu vasingapindidzi kodzero dzevanhu
saka mataura here nezeki nezvechichemo ichi
hongu ndatonyora tsamba kutaura kwandiri kuita iko zvino taenda kuzeki kuti isu tiri kunyunyuta hatisi kubvumirana nenyaya yekuti vashandise mayouth officers dambudziko remayouth officers riko kuzvishavane pari zvino kune mayouth officers ari kutrenwa muzvishavane anenge anotozikana nevanhu zvishavane ngezi nemutauni muya vari kushandisa mayouth officers saka tatopiwa information iyoyo uyezve tiri kuiprocessa information iyo
ko kutanga kunyoresa kwemvuro uko muri kuti kudiwo kuvatsigiri venyu
chokutanga ndechekuti pakauya vanhu vanenge vachiregista vanhu vanhu vedu ngavaende kunoregista kuvhota unoenda nechitupa chako netsamba inoratidza kuti unogara kupi tsamba iyoyo inogona kunge iri tsamba yasabhuku kana kuti tsamba yakansela kana tsamba yaunonyora iwe pachako yodhindwa nacommissioner of oats saka unoenda netsamba iyoyo kana ipo pazeki pacho woti ndine tsamba yangu inoti affidavit wofira tsamba yefomu iroro rodhindwa woregista kuvhota
munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Mwonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vanoti hapana chakaipa nekusarudzwa kwekomiti yebato rezano PF ichatungamira mukutsvagira bato iri rutsigiro pamberi pesarudzo sezvo izvi zvagara zvichiitwa mubato iri makore ose anenge nyika yatarisana nesarudzo. Svondo rapera mutungamiri wezano PF vaRobert Mugabe vanonzi vakadoma vakuru vebato ravo vashanu vanoti mudzimai vavo amai Grace Mugabe, murongi wemisangano yezvematongerwo enyika vaSevia Kasukwere, murongi wemabasa vaIgnatius Chombo, munyori muboka revechidiki vakudzai Chipanga pamwe nemunyori anoona nezvemutemo vaPatrick Chinamasa kuti vatungamire gadziriro resarudzo pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushoropodza danho iri vachiti nhengo idzi pamwe nenhengo dzemakomiti maduku ari pasi peii hombe dzakanyanya kurerekera kuchikwata cheG40 icho chinonzi chiri kupikisana nechinonzi cheLacoste. Dr. Ruhanya vanotiwo kunetsana kuri kuitika mubato rinopikisa reMDCT akofanirwe kuonekwawo sekukundikana kwebato iri kugadzirira sarudzo sezvo mubatanidzwa wakapindwa nebato reMDC weMDC Alliance uri kushanda zvakasimba kugadzirirawo kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. MDCT mune kunetsana pakati pemutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai nemumwe wevatevedzeri vavo muzvare Tokozani Kupe nevamwe avo vari kupokana nedanho rekuumba mubatanidzwa uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Ruhanya pamusoro penyaya iyi.
Aya vanhu ngavasanyanya kutarira nyaya dzefactionalism asi vatarire nhoroondo yekuti zvani painoita maelection vanhu vanokomboza vati vanenge vari muelection committee yavo ndevati mune mutungamiri wevechidiki mune mutungamiri wevakadzi mune mukuru wemabasa kushandiswa kwemabasa muzano secretary for administration mune muna political committee saka vanhu vese vaitwa mukomiti ndo vanofanira kunge vari mukomiti yekurwana maelection asi isisi tatinoziva komiti yoye seCDN nana mai Mugabe nana vakasikwere haisiyo inorana maelection anoita kuti zani aihwine komiti inorana maelection anoita kuti zani ihwine is a securocrat committee komiti ine mauto ine komiti ine vanhu vakaretire muarmy ikomiti ine vasori ikomiti ine mabhurocrat vanhu vanoshanda muhurumende angava mapermanent secretary nevamwana yamusingaudzwi musingabudi mumanyuzipepa inototsvagwa nemi vanoongorora zvenhau kuti muione saka komiti iyeyo paichabuda ende ichakuratidza chinhu zvakamira sei iyo komiti yabudiswa ndiyo chaiyo komiti inofanira kunge ichirwana sarudzo dzemuzano kubvira nokubvira
asi ka Dr. Ruhanya kune vamwe vari kuti komiti iyoyi vazhinji vakarerekera kuchikwata chinonzi G40 chiri kunetsana nechinonzi Lacoste muzano PF
komiti haisi kurwana maelections internal emuzano kuti vanoda kusarudzana muzano iri kurwana maelection enyika vanhu vese vari muzano ungava kuLacoste ungava kuG40 ungava kupi kana mazita zvinopiwa vanhu vomuzano komiti inosevha munhu wese inosevha mutsangano wezano haisezi maindividual. Teita zosika pa kutia kunde impoza makandidati ikitora vanhu mumapata ndopeti vazoipomera mhosva. Asema mirira yakaita zvizvo hatingaipomera mhosva nokuti mapato ezano anorada maelection. Kana ari mafakti enuode zvemafakti asi vanhu havari zvizvipo zvavapuwa nevanhu vezano kuti varane nemapazi avanda anorada ti maelection emuzano kubvira nokubvira.
Totarisawo mapishapisha ari kuitika mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Munoonawo here vaine kurongeka kwamuri kuona kuri kuitwa muZANU-PF senzira yekugadzirira sarudzo?
Aiwa, dambudziko rine vanhu veMDC ndekuti vanhu vanoona zvinhu padikidiki vamwe vacho vanoda zvinzvimbo kuti ndinge ndaenda pakati ndinge ndatora vanhu vakati vasingaoni the bigger picture. Asi tinoona sekuti bato ravo rinonzi MDC Alliance rinanavaprofesa vose nenguve rinanavabiti nevamwe vese vane zvavari kuita. Vane makomiti ava vari kuseta ari kurwana sarudzo. Saka ndinoona sekuti mualliance yavo yeinonzi MDC vane basa guru ravari kuita. Vakatoita musangano wetinonzi wati wakati wakukadoma. Musangano iyoyo ndokuteta kuti anenge achirwana maelections ndiani, anenge achiita zvestrategy ndiani, anenge achiita zvekubudiswa kumasoko ndiani, anenge achiita zvemobilization ndiani. Vari kubatana asi vane matambudziko. Sematambudziko anongova nezano, hapana bato risina matambudziko.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Paisaya Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru webazi reZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company mudunhu reMashonaland West vatichaona chikuvira. Vanoti vakuru vezvematongerwo enyika vari mumapurazi nevamwe vari kushandisa magetsi mumapurazi avo havasi kubhadhara magetsi danho ravanoti rave kukonzera kushayikwa kwemagetsi munyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wakokerwa neConsumer Council of Zimbabwe, CCZ, vachikuvira vati vane dambudziko guru zvikuru mumapurazi rekusabhadharwa kwemagetsi uye kubatidzwa kwemagetsi zvisiri pamutemo. Vachikuvira vati izvi zviri kuitwa kazhinji nevakuru vezvematongerwo enyika.
Tinombozama kuti titaure nemastakeholders, asi sometimes zvinobvisira zvapindawo politics kuti mutoro waapa tiri ndewe kuti tive nemhando dzekupa vanhu magetsi zvakachipa zviri afode zvinokwanisika papurasi. Ndo dambudziko rainginewenzesanawo.
Vachitaura pamusangano wanhasi uyo watanga, vanhu vakatsamwa nekuda kwekusagutsikana nemashandiro evashandi vezedtc. Mumwe mugari wemuchinoi, amai tinoida Ishe Gwanzura, vati pane huori hunoitika mubazi iri munyaya dzekuisirwa magetsi sezvo vekumashure vanotanga kuisirwa magetsi kutangira vemberi.
Hapana chikunyanyonidwa pamapozi aripo zvese zviripo. Ndonzi bhadhira mari kudiwa $95 yekuti vadi vauye vesesa. Ndinotora nguva yakareba, gore rinopera ndingori pawaiting list. Woenda unobvunza kuzoisa waiting. Wozoona mumwe munhu mumwamunhu aisa magetsi nhasi, aenda kunorejesta nhasi mangwana nemagetsi. Hamutonocherwa mapozi, ini tivangoitirwa chitambo chete kuti magetsi aende kuboyskai. Ipapo munozvifambisa sei vezesa? Ipapo vezesa gadzirisai kati iri kuwanda kuvanhu vemapoovarusa magetsi. Uori uriko.
Amai Gwanzura vati midziyo nedzimba zviri kutsva nekuda kwekuenda nekudzoka kwemagetsi zvisina tsarukano.
Kuona vezesa vachiuya nguva iyoyo tokozonzwa kuti kwatsva, tikada kuona vakatsvirwa vazhinji. Munomutaunhu makatombotsva, kuwhite city kwatogara kwakatsva pamba. Asi vezesa vacho hativaoni, vekanzi kuti vave kuzodzima moto hativaoni. Saka hatizivi kuti vezesa hamuna dzimwe nzira here dzamunokwanisa kushandisa kuti kana panhu pachinge patsva muite fast kusvika panhu pepatsva mukwanise kubatsira vanhu vanenge vari.
Sachigaro weCCZ Muzvari Rosemary Siya Chitema vakurudzira vanhu kuti vazive kuti kana vachida kukwidza nyaya yavo pavanenge vasina kugutsikana vanozvifambisa sei.
Ukaenda uchiziva kutizvo complaint yangu ndeii yakabvira pakati apa ikasvika apo uchikwanisa kunyatsorondedzera kana kutizvo ndakamboona nhingi, nekuti paipai vanhu unonzi wakambotaura nani. Onzi hameno wandakambotaura naye hauchazivi kutizvo kwawataura naye siya wabvunza zita. Saka ukaziva kukomplaina uri kuzvipa tingatichi ama yakanyasokwana kuti ukwanise uchinomira.
Muzvarisi achitema vati musangano wanhasi ndeemimwe yemisangano yavari kuita kuti vanhu vasangane nevanovapa zvinhu zvavanobhadhara mari kana kuti maservices.
Takaona zvakanaka kuti tiite inonzi create a platform inopa nzvimbo yekuti zvo maservice providers nevatengi vange vachisangana kuitira kuti pave nekunzwanana kwakawanda, nekuti pakunzwanana paya ndo zvinoita kuti zvo maservices ange achifamba zvakanaka.
Muzvarisi achitema vati tarisiro yavo iri pabhiridzva reConsumer Protection Act kuti ripasiswe muparamende sezvo riine simba rekuchengetedza kodzero dzevatengi zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeTogo yatanga hurukuro yekuita kuti mutemo unotara makore angaitwa nemutungamiri wenyika muchire memazuva mazhinji, vanhu vachiratidzira vachida kuti mutemo uvandudzwe uye vachida kuti mutungamiri wenyika nemhuri yake vabve pachigaro. Pari zvino mhuri yavanasibe yatonga nyika yeTogo kwemakore makumi mashanu. Vanhu vanopfuura gumi nevasere vakuwadzwa vazhinji vachipiswa zvichitevera kuputika kwaitika muchitima chinotakura vanhu muLondon nhasi mangwanani. Mapurisa ari pakati pekuongorora asi ari kuti izvi zvakonzerwa neavo vanopfurikidza mwero. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kusimuka mangwana vachienda kuNew York kuAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly uko vari kutarisirwa kutaura svondo rinouya. Asi rwendo rwava Mugabe urwu ruri kukonzera mutauro munyika, vanhu vakawanda vachiti vaMugabe vari kushandisa mari yehurumende zvisina musoro panguva iyo nyika iri kutatarika. Vanoziva zviri kuitika vanoti rwendo urwu rutyadya mari inodarika mamiriyoni gumi emadhora. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti vaMugabe vari kuenda kuNew York nevanhu vanodarika makuma nomwe, avo vanosanganisira mudzimai wavo amai Grace Mugabe, vana vavo amai Bona Chikore, Chatunga Bellarmine, Russell Goreraza, mukuwasha wavo Simba Chikore, pamwe nemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Mamwe makurukota nevamwe vakuru muhurumende vanonzi vatove muNew York kuitira kuti vazotambira vaMugabe pavanosvika panhandare muguta iri nemusi wesvondo. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vatsanangura vaMugabe semunhu ane humbimbi ndoga uye anoda kuguta iye nemhuri yake nyika yose ichiyaura nenhamo, mumwe anorwira kodzero dzevanhu uye ari mumwe wechidiki. Muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vateri Mutsvanga vati vaMugabe vava kuita nyika sekambani yavo. Vatiwo vana vavaMugabe vaifanirwa kunyimwa magwaro ekupinda muAmerica nekuti havasi kunoita basa rehurumende.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwatiri kuitika muno munyika, vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurarama kiu mabhengi. Saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashamadza kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Munyori mukuru musangano runomira vadzidzi muzvikoro zvepamusoro vamakomborera haruzivishe vanoti mari iri kutambiswa navaMugabe yaikwanisa kubatsira vadzidzi vakawanda nemari yedzidzo pamwe nekutenga mishonga yemuzvipatara.
Saka zvokuti vaMugabe zvinoratidza kuti havasisinei nesu, havachafanga kunge vari mutungamiriri wenyika inoi. Mutungamiriri wemhuri yavo noda kunga ari mutungamiriri wenyika inoi, vangadei vasina kuno kuwesta mamiriyoni gumi wavo vari kuenda navo kuNew York vachizama kuita zvimwe zvinhu zvokuti tiwanikuti vachisponza education, vachisponza maindastry kuti vasumuke, vachisponza kuti mabhengi awane mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEdgar Gweshe vanotiwo kuita kwavaMugabe kunozvidza nyika uye kunoburitsa makaro ane mhuri yavo panguva iyo nyika yese iri kuchema.
pachashandiswa mari yakawanda zvisingaiti nokwanisa kuti inge ichiita zvimwe zvinhu nekuti mungada kutarisa kuti titarise chaizvo kuti chatunga chaanonoita kumusangano weUnited Nations hapana chaizvo chatingati anofambira ikoko saka yakutonge nyika iri kutongwa zvemumba zvaitaurwa zviya kunzi nyika yakutongerwa mubedroom I think ndo zvataakuona
Mutauri wemaut racial Christian Democrats va Sebastian Mupfumbi vanoti vatungamirira vafanira kuita zvinhu zvakadai zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi
tichizvitarisa pachikristu zvinhu zvisina kururama nokuti nyika pari zvino yakaomerwa tinofanira kunge tiri kutosungirira tushoma twatinatwo kuti zvinhu zvedu zvifambe Asi dai zvichinzi wanga wari kuenda kuholiday zvavo wari palive waikwanisa kuenda nemhuri yavo asi kutakura mhuri tichienda nayo kuofficial duty zvinhu zvisina kururama paizvozvo
vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vatiwo vashamiswa nekuita kwavamugabe vachitiwo bhanga guru rinofanira kutsanangura kuti mari yakawanda kudai yakabvepi iyo nyika isina mari
yakachenjera yekushandisa tingangoti mari dzemataxpayer zvakakosha kuti izive kuti nyika iri kutambudzika nemari iyi mari ichange ichishanda maus dollars uye handifungi kuti chero kuri kunzi dai anga achinzi ndo mabenefits ndo amwa avanofanira kunge vachiwana nekuti dzimari dziri kutoshayikawo nenyika taenda kuda kutozoziziva kuti imari yakabva kupi uye reserve bank yakawana sei mari yakadaro pamwe ndo vanenge vachituma vanhu kunotenga mari kumusika mutema
Mashoko aya atsinirwa navamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vatiwo nemamiriro akaita zvinhu vamugabe vaifanira kuenda nevanhu vashomanana senzira yekuchengetedza mari
vanhu vari kufunga here nemanyaya emararamiro ari kuita vanhu muzimbabwe kaundi vanhu vaakungoteerawo raramo yavo ivo hama dzavo nanatezvara nevazukuru vavo vava vari kutakurana vachiita ndege dzenyika dzotakurwa kuti dziite zvinhu mataxi ana mushika-shika wokuenda kuopfuma vachitsvaga mari dzekundoko vachisenzesa mari yemutero yedemo zvinotonyadzisa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vachris mushowe kuti tinzwe kuti sei vamugabe vari kuita izvi vazhinji vati zviri pachena kuti mhuri yavamugabe inenge ichitenga zvinonaka nekudya mari yevanhu vezimbabwe apo ivo vanenge vari kumusangano weun musangano wepagore weunga unoitwa gore rega rega muna gunyana uye vamugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango neamerica vanobvumidzwa kuenda musangano uyu asi havabvumirwi kubuda munew york sezvo vachibvumidzwa chete kunge vari munharaunda isingapfuure makiromita makumi mana ndakamirira studio 7 muharare ndini ivan chifera
Hurumende yeUnited States yawedzera mari inopiwa ani zvake ane ruzivo rwekungawanikwa vakuru vakuru vemapoka anopfuuridza mwero. Boko Haram iri kudhura zvivakwa zvehurumende, mahofisi nedzimwe nzvimbo kumaodzanyemba kweNigeria zvichikonzera kurwisanisa vanhu vezvitendero zvakasiyana. Abubakar Shekau, mutungamiri weBoko Haram, boka rinopfuuridza mwero, riri kuda kubvisa hurumende yeNigeria nemasimba kuti pagopinda hurumende yechiMuslim. Kudyidzana kweboka iri nemamwe mabuka anopfuuridza mwero akaita seAl-Qaeda neAl-Shabab kwasimbisa boka iri mukurwisana nehurumende yeNigeria. Shekau, uyo aimbove mutevedzeri wemutungamiri weboka iri, akatora ukuru hweBoko Haram muna chikunguru 2010. Shekau murefu, uye mutema akazvarwa mudunhu reNigeria rinonzi Yobe pakati pa 1965 na 1975 chirongwa cheRewards for Justice chiri kupa mubairo wemamiriyoni masere kuna ani zvake angavaudza pavangawana Abubakar Shekau uye vachaita zvese izvi muchinyararire kana paine anoziva kuna Shekau ngaaudze embassy yeAmerica iri padhuze nawo kana kutumira tsambambozha kuinfo@rewardsforjustice.com Net. Ichi chiziviso chinobva kuhurumende yeUnited States chamaverengerwa neni tanonoka wande.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yashika nguva yekuti tichimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 achitiudza zviri kuitika pafacebook.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nasi tangatiri kutarisa kushushikana kurukuita vanhu vakawanda munyika vachinyunyuta nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutakura gurususu revanhu kusanganisira mhuri yavo vachienda kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York kuAmerica svondo rinouya.
Ndinonzi Lilian ndiri kuSouth Africa. Inyaya yekuti president vanoenda nevanhu vakawanda vachinoshandisa mari yakawanda kudaro munyika zvinhu zvakadai sikuandoone siri chinhu chitakanaka uye chinhu chine chimiro especially samwe tiri kudiaspora tiri kuno kudiaspora kune zvina kuti tiri kuda kugara kuno kudiaspora but inhau yekuti zvina zvina kumira mushe kuZimbabwe vanofanira kuti vashandise mari iyoyo kuita zvinhu zvine musoro kana mukatarisa maroads kuZimbabwe maaccident hobo ari kuitika kuZimbabwe vanogona kutora mari iyoyo vakagadzisa maroads
mugoma temba ndinogara kupeter maritzburg south africa inyaya iyi haisiri nyaya yakanaka kuti president vaite zvinhu zvakaita saizvozvo because nyika ine matambudziko akawanda mishonga chii muzvipatara urombo hwenyika vana maschool fees haasi kunyatsokubatira zvokuti iko kukwidza kwauri kuita vanhu vakawanda vachienda kwasiri raiti mari yero inofanirwa kubatsira vamwe vanhu
tinenge tine mumwe wemuno muamerica mukoma promise sande vachange vari kukuratidzira kuri kuitwa iko kuNew York regai timbotaura navo tinzwe
urongwa huripo ndehwekuti zvizvarwa zveZimbabwe hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika yedu tiri kuratidzira kuti izvo tekutanga gadzirisai nyika yedu tiri kudawo kuti munyika medu muve nerule of law tiri kuda kuti mahuman rights situations aimprove vanhu vedu vakazvanyirirwa vari kumbunyikidzwa
kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai pafacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata chedynamos chawana mukana wekuenda pamusoro pemakundano ecastle lager premier soccer league kekutanga kubvira makundano yo emwaka uno atanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kuda kungorova Cape United chete mumutambo unodaidzwa kunzi Harare Derby murufaro stadium nesvondo kuti chiende panhongonya pemakundano aya nepoint imwe chete vachisvetuka Chicken Inn FC Platinum idzo dzine mapoints makumi mashanu nerimwe chete. Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe zvekuti ikaita mangange inoramba iri pachinhano chechitatu chairi pasi pemagamecocks nekugona kunenge kudada nepoint imwe chete. Magamecocks nogona kunenge kudada havana mitambo svondo rino sezvo vePremier Soccer League vari kupa nguva ino kuzvikwata zvine mitambo yeleague yakasaririra neizvo zviri kutamba mitambo yepasi pasi muchibuku Super Cup. Pakapedzisira kusangana Dimbare nemaGreen Machine masvondo matatu apfuura makepekepe akazvambaradzwa 2-0 asi mumwe mutevere mukuru wechikwata ichi vaPeter Mugwagwa avo vanobva mumusha weri mukamukadoma vanoti iko zvino rave janha ravo.
This week to win as this week to watch atitwega kaviri neDynamos azviti tinowatya this week 2-0 or 2-1
asi Dynamos yacho haisi yekudherera sezvo isati yarohwa pamitambo yayo minomwe yapera yakateverana. Kunyange hazvo vakaita mangange neHighlander svondo rapera sachigaro wevatsigiri vechikwata ichi muHarare vaChristopher Mandija vanoti hapana chiri kuvatadzisa kutora mukombe weleague mwaka uno.
Hapana chiri kutadzisa kuti tinge tingatora league because we've got the players, the seasoned players. No, so we have to go for the league.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvisina vamwe vatambi vazvo avo vakarambidzwa kutamba mutambo uyu nevePremier Soccer League nemhaka yemakadhi avo akawandisa. Cape United ichange isina Valentine Musarurwa panguva iyo Dynamos ichange isina Lincoln Zvasiya naChaona Chipunza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mutauro uri kubuda pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina Ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazilichomi lanhlanu kumpandula 2017 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje besilethe ipetition number 10 sicela ukuthi ama organization and all the countries ba intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise kuabantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana.
Abenhlanganiso ye Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukukhahlanyezwa lokudlwengulwa kwabesifazana.
Bakhona nje ngokuthi beselelawo ukuthi lathi sisebenze for the education. Those will assist us when we for the dates, the actual dates, sesiqalisa khona ku ground. Then we are going to work together and educate people.
I-commission ekhangelane lezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iyachasisa ngamalungiselelo ayo okhetho lomnyaka ozayo. Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokugqiba izifundo zakhe ze-PhD. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye Women of Justice Arise ebunjwa ngabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eNgilandi elamuhla batshengisele kulelo lizwe besola ukudlwengulwa kwabesifazana eZimbabwe. Abesifazana laba batshengisele ngokuya emahofisini enhloko kahulumende yakweleBhilithane unkosikazi Theresa May ukuyafikisa ugwalo olulezikhalazo zabo. Kuvika intatheli zindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Abesifazane behoja bathe besuka lapho baphinde bafora batshengisela emahofisini omele wase-South Africa waseZimbabwe kweleBhilithane besithi kujwayelekile ukuthi ngesikhathi sokhetho abesifazane labantwana bayahlukumezwa ngabasombusazwe njalo badlengulwe yilaba abakhankasayo. Umkhokheli wehoja onguyenjalo wayesungulayo unkosazana Deborah Jani uthi inhloso yokutshengisela kwabo namhlanje yikuba sebesungule umkhankaso wokukhuthaza abasombusazwe ukuthi bavikele abesifazane lapho-ke sebesukume bathatha inyathelo lokuzikhulumela indingeko zabo lokuthi ilungelo labo lilondolozwe hathi ukucindezelwa loba ukuhlukunyezwa ngoba bethethe lelo nyathelo. Omunye njalo obekhona ekutshengiseleni lokhu unkosazana Madeline Moyo ochisa ukuthi inhlanganiso vele imelene.
We are from Women of Justice Arise. It's an organization that supports abantu besifazana. We are here in UK. We are suffering through rape and all other domestic violence. And also back home, as Zimbabwe, like we are called.
Uqhubeke echasisa ukuthi namhlanje batshengisele befola ngokuthula bezonikeza ugwalo lwezikhalazo zabo olwe-petition.
Namhlanje besilethe i-petition number 10 sicela ukuthi ama-organization and all the countries ba-intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise abantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana ibe sibakhalela kakhulu ukuthi babe nayo i-right yokuvotela whichever party they want to vote for or if bangafuna ukuvota nakhona futhi kubuye kubo.
Uphinde wachasisa njalo ukuthi abesifazane baseZimbabwe kumele labo batholise ithuba lokuthi bazikhethele abakufunayo ikakhulu kathesi lapho ilizwe libhekane lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2018 lokudinga amalunga edale lephalamende kanye nomongameli.
Khona lokhu esikubona kusenzakala e-British ma kuvotwa abantu abangomama be-respectwa behlonitshwa yikho esikukhalelayo ukuthi laseZimbabwe kube njalo kube le freedom kungabi le fear. Wonke ama-parties whether yi-MDC whether yi-ZANU-PF wonke ama-parties kungabi lokuhlukumezwana kwabantu besifazane abangakwazi ukukhuluma ngoba ngeke beze bakhuluma. Incindezelo ikhona sizelwa phezu kwencindezelo. We have brothers and sisters abazalwa through i-rape. esikwazi ukuthi ngesikhathi segugrawundi omama bethu babehanjiswa bephiwe nje abobaba barecho ngamasosha kuzala abantwana. That's why we know what is happening in Zimbabwe and sikhalela ukuthi sicela ukuthi le nto leyo ine.
Bebekia becula besethula imibiko emibuthanweni lo wokufola betshengisela abesifazana behotsha besekelwa njalo abezinye inhlanganiso ezigoqela ke iRaw abezimbabwe community association lezinye nje inhlanganiso eziningi-ningi bakwenza konke lokho phansi komkhankaso wabasanda kusungula ophansi kwesihloko esithi My Right to Vote, Not Your Right to Rap, ohlose ukukhuthaza ukumiswa kodlame oluqondiswe kwabesifazana besezimbabwe abaphathi kwelizwe langaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseNgilandi ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kukhetho iZimbabwe Electoral Commission itshele umbuthano obukobulawayo namuhla ukuthi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo ayo awokhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Ubulawayo sephiwe ama-BVR kids angu-110 akhangelelwe ukuthi azabhalisa abantu abafika 444,000. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wokwazisa inhlanganiso ezizimele zodwa kobulawayo lamhlanje. Ekhuluma esemahofisini eZEC, u-District Elections Officer, unkosikazi Sithembiso Khuphe, uthi uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luza kwenziwa ngamahlandla amane kobulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqintini zakobulawayo. Unkosikazi Khuphe ugcizelele wathi uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amane lane 444,000 kobulawayo kuphela endaweni zokubhaliswa ezilikhulu lasikhombisa 107.
Bakhonjantsho mbuti besebe la ukuthi kuthwela isizenzi for the education. Those will assist us when we've got the dates, the actual dates, it says cards up on the ground. Then we are going to work together and educate people. Usually, we now have a because we've got roadshows again. Even this time, we're going to have a roadshow.
Ekuzelela ukuthi uhlelo lokubhaliswa luzaqhutshwa kanjani, uProvincial Elections Officer, uMnumzana Innocent Ncube, uthi uhlelo lolu lwenzelwa ukuthi kutholakale uluhlu lwamabizo abantu abazavota ngo-2018 olungelabantu abafayo njengalolu oludala, njalo ibizo lomuntu munye ngamunye lizavela endaweni eyodwa yokuvotela.
Wena useharari, izolo, uVipi Umphoko simrejistile harari, kodwa ibizo lakhe lizaphoselwe Mbuza, uward 1 weMbuza, ngokuhlala khonapho.
Uhulumende weZimbabwe uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambili kokuba baqale ukubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Lokhu kuvezwe nguProvincial Registrar unkosikazi Jane Peters emhlanganweni lowo. Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha, kodwa laba abasebenzi zela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende soluzenza engani abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali, khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. IZEC ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7. Ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Uhlelo lwezemaphandleni kusasa silomlimisi njalo sixoxa ngamalungiselelo okulima.
Umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu, likuthole usulimile, usugrisile amakhuba, lamaketani, lamajokwe, lamatrekta.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni kusasa.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela Thokozani Khuphe. Achi udokotela okwelapha kodwa udokotela ngoba esegqibe izifundo zakhe ze PhD. Umakhupe ngomunye wamakhulu abafundi abaqede izifundo zabo ekolishini le University of Zimbabwe namuhla. Njalo baphiwa izithupha zabo ngumongameli Robert Mugabe. Umgabe uveze sobala ukuthokoza kwakhe ngokubona uMakhupe efika kubanga lokuba ngudokotela. Wamqabuza esandleni emenzela amhlophe. Abakubandla le MDC laba kuzana uPF labo baveze ukuthokoza kwabo ngokuchayela uMakhupe ihlombe. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo obekhona emkhosini lo ubonakale bobotheka njalo uphinde wenzela uMakhupe amhlophe enkundleni yeTwitter lapho alobe khona ukuthi amhlophe Dr. Thokozani Khuphe. This is your day. Hashtag tholukuthi you've done us proud Makhupe. Ithesis yenziwa nguMakhupe kucwaningo. Ithesis yenziwa nguMakhupe ilesihloko esithi The Informal Sector and Empowerment of Women, a Case Study of Women Retail Traders in Flea Market in Bulawayo, Zimbabwe. Ku live talk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olusungulwe ngumongameli Robert Mugabe eHarare izolo. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kule bomba elidubuke esitimeleni ngesikhathi kuphitizela edolobheni leLondon kweleBhilithani namuhla abantu sebeqede umsebenzi sebephindela emakhaya kwalimala abantu abangamajumi edlula amabili 22. Amapolisa athi abalimeleyo balimale kancane okokuthi impilo zabo kazikho engozini. Athi njalo le imsebenzi yabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo. Amalunga edalela ePhalamende kwele Togo aqalise ukuhlaziya udaba lokuthi umongameli kumele ancintise okwamahlandla amangaki ngemva kwamaviki athile abantu balelo lizwe betshengisela besithi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe. Umongameli eFaure Nasimbe okhona okwamanje asuke esikhundleni lemuli yakhe. Izizalwane zeZimbabwe seziveze insolo yazo ngohambo lukamongameli Robert Mugabe ekhokhela iqula labantu abangamashumi ayisikhombisa elokuya emhlanganweni omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ngapha eNew York eMelika. Imuli kaMugabe yonke okugoqela umkhwenyana wakhe umzukulu kanye lonkosikazi wakhe labanye ngabanye babantu abakuleli qula kungabalwa abazamendlalela indlela kubika unompumelelo moyo.
IZimbabwe iphakathi kwezijeziso zomnotho, umumo wezigaba zonke kwezemali elizweni umi manzonzo, abantu bathwele nzima ukuba bahole kumbe bathole imali emabhanga. Iningi labantu ezweni alisebenzi, abasebenzayo bahola nzima. Kungalesi simo ke abantu abathi okudanisayo ukuthi ngelanga umuntu oyedwa kuqula eliya eMelika uzaphiwa inkulungwane lengxenye yamadola i-$1,500 ngelanga eyokusebenzisa okwensuku ezilichumi. Uhambo lolu lukhangelele ukuba lendleko yezigidi ezilichumi zamadola i-$10 million kungabalwa izigidi ezintathu yengozi ayitholayo lapho ephuma ezweni. Izibhedlela azilamithi, intengo yokudla iqansa malanga onke emavinkilini. Inani labantu abathengisayo selisedlula abathengayo. Unkosikazi Zandile Sifelani uthe umgabe ngumuntu ongalazwelo njalo kafanelanga ukubusa.
Kungaba njani esikhathini esinje ukuthi ubaba eke ezithobe sibe ukuthiwa yama-adjustment, fiscal adjustment. Thina ezindlini awusafani, sesiziphethile saziqoqa ngoba sibona ukuthi isimo sibi. Yena njengobaba welizwe kamele ukuthi esitshengisele ukuthi kuyenziwa njani. Gimi kukhanya ukuthi ngumuntu ongelazwelo labantu, ongelathando labantu. Asiyali njengomongameli ukuthi ubaba umele ephume ehambe esebenzeleni ilizwe. Kodwa nxa sokume nje amboni njengani ngubaba osifaneleyo ngoba akalazwelo ngathi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe lokhu utshengisa ukuthi umongameli kaboni umumo osezweni. Abantu balala emabhanga bedinga imali kodwa yena uyayichaphaza.
Kuyasidanisa kakhulu lokho esikuzwayo ukuthi umongameli ugcwalisa indiza yonke ngezihlobo labangani bakhe. Besiyasebenzisa imali eyizigidi nezigidi zamadola, kanti ke lapha ekhaya sibona abantu belala emabhanga imali beyidinga ubusuku lemini bengayitholi. Sibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umongameli umumo khona elizweni kawuboni njalo kalandaba lawo uma ekuwuthi ukhangele. Ubengamelanga echaphaze ngale ndlela limali.
Ohlaziya ngezombangazwe umnumzana Nkululeko Chuma uvumelane lo Sithole ethi balokudana ngokuchaphazwa komnotho welizwe, abantwana belamba bengayi ezikolo kodwa kube lemali edlaliswayo iphiwa imuli kamgabe.
Uhambo lolu olukamongameli olukhanya luchabalalisa umnotho welizwe kuyasidanisa ngoba sisesigabeni lapho umnotho welizwe uyaphansi, abantwana bengayi ezikolweni, ezibhedlela ungelamithi, ungelani, yonke into ingekho. Kodwa bese kuyathola labo bantu bephiwa leyo mali futhi beyiphiwa i-cash, iyimali i-US dollar. Emabhanga kungela mali, abantu belala emabhanga kodwa labo bantu bevuka bephiwe leyo mali engako. Kuyasithelelulaka, kuyasicunula. Sesibona lo 2018 siphuzile ukuthi sikhiphe lo muntu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Nyoni uthe okunje akuvumakali ngoba ilizwe limi kubi kwezomnotho.
Sitho okunje akuvumakali uma sikhangele i-liquidity crunch lesibhekene layo eZimbabwe. Imali ekambe efika izigidi ibisiyadlaliswa ngaphandle kwelizwe, lokhu yiko kubhidlisa umnotho okungaphezu kwamandla wonke. Sithi akumiswa.
Okwamanje iZimbabwe ayila mali engeyalo sibili. Abantu basebenzisa ama-bond note, imali zamanye amazwe ezibalisa idola leMelika, ipula leBotswana, leRand leSouth Africa yizo imali ezisebenzayo. I-bond note alitholakali emabhanga, abantu batshona befolele belinde ukuthi mhlawumbe engaba khona ozogcinisa imali labo bathole, kodwa iningi labantu alisagcinisi imali emabhanga. Ukuya labantu abangamachumi ayisikhombisa eMelika kucunule iningi labantu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lebengutshikilo bhanqa 1-1 lele Zambia lamhla emdlalweni wespaya sika Group A kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa eZimbabwe kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZambia elaziwa ngegama elithi Shipolopolo yile liqale ukuhlohla ngehlandla lokuqala elomdlalo, njalo lihlohlelwa nguBarbara Banda, kwathi iqembu leMighty Warriors lilinganiselwe ngumgadli uRutendo Makore ngehlandla lesibili. uMakore uselichayele emambuleni kahlanu kumidlalo emibili njengoba emidlalweni wokuqala mhla kusungulwa imidlalo yehlohlekane lapho iqembu leZimbabwe linqoba eMadagascar ngefokanya. Uselichayele kaningi emambuleni ngomgadli welizwe leMalawi uThabita Chawinga yena uselamagoli ayisikhombisa. UChawinga uhlohlekane emidlalweni weqembu lakhe leMadagascar namhla ekuseni lapho iqembu leMalawi linqobe khona nge 6-3 ikanti emidlalweni wokuqala ngolwesithathu uhlohleka 3 ebenqotshwa nge 6-3 liqembu leZambia. Umqeqetshi weqembu leZimbabwe usithethelelo Kwinji 15 Spanda ukuthi bayemukele impumela yomdlalo wanamhla loba nje amathuba okunqoba abe khona.
Sidlale kuhle ngehlandla lesibili yikho kwenza ukuthi sikwanise ukuthi senzele sithole igol kuthe even igol ngoba vele second half besilokhu siseyafine yabo. So ngathi I'm very happy i-results lembona ngani ibise considering you win. Considering how balanced the game was, but the second half, we won until Tina was killed the game.
Iqembu leZimbabwe leZambia alingene ngemiklomelo wonke lemiklomelo emine kuthi leMalawi lemiklomelo emithathu ikanti leMadagascar lilamklomelo. Iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngesonto enkundleni eluveve ngehola lesibili emini ikanti ngesikhathi esifanayo iqembu leZambia lizabe lidlala leMadagascar enkundleni eBarber Fields. Amaqembu afakwe kuzibaya ezintathu njalo la azaphutsha imidlalo ephezu kwengalane yemiklomelo yo azadlulela kusigaba esilandelayo ndawonye leqembu elizaphutsha lisendaweni yesibili kodwa elizabe lile miklomelo eminingi kulamanye akusimo esifanayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba loStango loNongoma bephethe idlalate labo lakuqala elilesihloko esithi Thatha. Idlalate leli lilengoma ezilijomi eziqoqwe ngezinga laphezulu okwamagama ngeke watsho ukuthi ababili laba ngabahlabeleli abasacathulayo. USitango uyaziqumbaqumba imbambo zikaSathane kuthi intombi yakogodlwayo uNongoma phela. Laye abuye ayihlakaze imbira beso kuyaphuma uluju lwangempela. Abanengi mhlambe liyazibuza ukuthi kahle kahle ngubani uStangolo noNgoma.
uStangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrica, umculo ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrica imbira.
Ontanga abanengi kulezinsuku bagijima ngehouse labo hip hop, lina kungani likhethe imbira?
Besifisa ukuthi sibuye lento ehlukile ezenza ukuthi abantu bathinteke emoyeni lengqondweni ibe yinto yokuthi asonto nje ephelele emoyeni kumbe ejwayelekile nje edlulayo. Besenza umculo lo ukuthi kube ngumculo olesintu othinta impilo zabantu nje.
Ngize kuwe Stango, lise South Africa sikhuluma nje, lilama shows khona ngapho kumbe livakatshile nje?
Lapha sisemzansi lapha. Silungiselela ukuya phesheya.
Akusichazisele ngamashozi enu aphesheya la.
Amashozi ethu la aphesheya mbona ikhalenda yethu yonke nje ikhona ku-internet yatholakala.
Ababili laba balamagigi ngenyanga ezayo emazweni agoqela eSlovakia, eAustria kanye leGermany.
Babefuni zambolo beza bakhotha mawuye.
Likhuluma ngani kulingo?
Sikhuluma ngokuthi uyabona nxa uyabusenza into kufuze ube lokuhlakanipha okungaphezulu kwabantu nje abathambelayo. So yiso isambulo lesi okufuze ukuthi sibe phakathi komuntu nomuntu sesikubonile thina like kusociety everywhere ukuthi nxa kungala sambulo into azihambi kahle nje.
Ilotshwe ngubani lingoma? NguStango nguNongoma.
ingoma thina sizloba sibavili ngoba okwenzakalayo usuka kube le idea and then leyo idea iyadevelopa phakathi kwethu sobabili siyidevelopa size siyiphushe sibabili.
Kukhanya bugxilile ubudlelwano benu, yikuzwisisana kuphela kwezomculo kumbe kukhona okunye okukhona?
Hayi, ntungabili yazi ukuthi ezinye izinto izivele ezidalwe ezindlela eziyo yona. Ngakho engakutsho nje mina ukuthi mina lo Sitango sisebenzisana kahle kakhulu, kikho konke nje esebenzisana kikho.
Hayi, ole ndlebe uzwile khonapho. Ezinye ingoma ezikudlala teleli zigoqela uKeep Moving, phezu konke lo obulawayo. Stango, lonongoma bekukuhle kubalani kuhlelo. Umnandi umculo wenu, liqhubeke lisenza okuhle njalo liyabahlabelela mpela belungu khona le e-Europe.
Siyabonga ntungamili labalaleli abakwaziyo. Bangasithola ku-Facebook page yethu, abanye ku-Twitter, abaningi sizahlangana e-Europe noma kuphi lapho sizobe sishaya khona. Ikhasi lethu le-Facebook nguStango and Longoma, ku-Twitter nguStangoma ZW. Siyabonga.
Can you not hear the voice in the desert? Calling from the mountain.
Bahlabela kamnandi ke lapho uStango lo Nongoma. Uyabukeka umsebenzi wenu Stango lo Nongoma, liqhubeke impela lihlabela. Kuproducer wabo uRamadu, uqhubeke lawe usiphethe khonapho esidukweni. Ramadu, uyabukeka impela umculo wenu. Ukuze qiba ke sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso ye-Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukudlwengulwa kwabesifazana. Unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela, hatshi udokotela wokwelapha kodwa ngoba segqibe izifundo ze-PhD. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.